Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 18, 2017. Makaterera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi dai tanga tiine kuvhota kumwe kuye kwakafanana nekwetu South Africa kuti unenge uchingovhotera bato vatine kuproportional representation kuda kwaiti vanhu vava vashandisechitupa.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission anoti zvinonetsa kuti vanhu vavhote vachishandisa zvitupa zvavo sezvo zvichityora bumbiro remutemo.
RDZ ndo bato rekunge tichivhotera muna 2018 ndokunge tisina kupinda as mubatanidzwa kana mubatanidzwa uchinge waramba.
Renewal Democrats of Zimbabwe inoti yakagadzirira kushanda nemamwe mapato musarudzo dzemuna 2018.
Hongu fuzi yakakanganiswawo nemvura sezvirimwa zvese sezvakaitika kune zvirimwa zvese asi nekuti minda yanga yakarimwa yanga yakati wandei inoimba kuti fuzi yaichauya inenge yakati wandei.
Zimbabwe yotarisira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi ichishandisa mari yeforjika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajor Street kuChipinge kumaNicaland nezuro rakatura mutongo wekuti mapurisa aripe vagari vekuchinyamukwakwa vakarohwa nemapurisa aya muna 2015. Vanhu ava vakarohwa vachinzi vairima munda wekambani yeGreen Fuel kuchisumbanje. Kambani iyi inogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari nenzimbe. Asi vanhu vakarohwa vanoti minda iyi vakaita zvekubvutirwa nekambani. Vainge vaendeswa kudare nevagari ava igurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika uye mukuru wemapurisa. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano revagari Platform for Youth Development vaClaris Maduku.
Mapurisa akandorova vagari vekuchinyamukwa kwavanga vachirima kuminda dzavo zvokusvika pakuvakwata asi vakabva vasungwa zvakare because vairohwa vari muusungwa. Isu sevePlatform for Youth Development akaona kuti maitire mapurisa aya anga anyanya nekuti mune zviitiko zvizhinji mapurisa aingoti kana vagari vachitaura nyaya dzeminda dzingave dzekuti todawo compensation dzekuti pane vamwe vakabviswa munzvimbo dzavanga vachigara nekuda kwekutorerwa minda kana kuti vaya vanga vachichema-chema kuti awa todawo compensation kana kuti miganhu iyi ingainyatsogukwa zvakanaka. Nguva zhinji paingoshandisa mapurisa kunochiridzira vagari. Iye tingati judgment yaiitwa iyi kubva kuChipinge nevagwezhira inotiratidza kuti mapurisa anofanira kushanda zviri pamutemo, anofanira kushanda kutarisawo mastatutes avo kwete kushanda zvekuti vanenge vachizvishandira ivo semunhu. Nekuti tiri kuona kuti mapurisa akakwanisa kurova vanhu airova ndechekuti gakava iri nderegumba kwavo. Saka tinofara kuti mutemo watarudza pachena kuti mapurisa akarova vanhu aya anofanira kuti abhadhare mari muripo kuriitira vakakuwadza nekurova.
Vakarohwa vanga vachida mari inosvika mari chaizvo
vanga vachifanira kuti vabhadhara kwemari sekukumbira kwatakaita kudare inosvika ma8,000 asi mutongo uchibva kuChipinge uri kuti iyo umwe naumwe wevasungwa vanga vakakuwadzwa va6 vanoti Vaina Ndlovu, Maxwell Mtisi, Chipo Shiripinda, Samson Muyambo naMugovera Makaza vakaripirwa $500 ichi yekurohwa kwavakaita. Asi pane vamwe vakakuwara vakaenda kuzvipatara vanosanganisira vaSamson Mugovera vakaripirwa zvimwe mari inokora musoro vavo.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vari paRunare kuChipinge. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti bumbiro remutemo munyika haritendere kuti vanhu vavote vachishandisa zvitupa nekuti zvitupa izvi hazvina kunyorwa pamba pavanogara kana kuti kero dzavo. Apo sarudzo dza 2018 dzaswedera pane kunetsana pakati pemapato ezvematongerwo enyika kuti vanhu vovota sei. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau.
Hatizoziva kuti munhu yauya nechitupa kuzovhotera ari kuno, anogara kuno here, anogara muwodhi iti anokwanisa kuvhotera kansela vati. Asi dai tanga tiine kuvhota kumwe kuye kwakafanana nekwetu South Africa kuti unenge uchingovhotera bato yatinoti proportional representation, kuda taiti vanhu vava vashandise zvitupa. Asi muno muZimbabwe nemavhotero atinoita hazvigoni kuti munhu angouya nechitupa papolling station chero yaasvika okwanisa kuvhota. Anofanirwa kuvhotera munhu maanogara nemunzvimbo maanogara. Saka kuti tizive izvozvo tofanirwa kunge takatomunyoresa matinye neyatinoti voters roll. Ende unokwanisa kungovhota chete ndo kungesara kuti chiwanika muvoters roll imomo. Chitupa chete hachizokubatsira, voters roll rinobatsirana nechitupa.
Panenge pamboitawo kunetsana kumapato kupanyaya yekuti mishina iyi ichatengwa sei yebiometric voter registration. Mungajekese kuti zvamira sei?
Kwari zvino tichidendera mberi nekutenga mishina iyoyo. Asi tisingashandise mari yatinopiwa neUNDP, tatishandisa mari yatinopiwa nehurumende. Iyo iri kubva kuUNDP takuishandisawo mamwe mabasa.
Saka inoita mari mishina ingakukwandirei kuita basa renyu?
Mari chaiyo kana muchienda kutenda handikwanisi kutaura iye zvino nekuti tinozotarisa kuti lowest bidder weaibhidhi yemari vatichazosarudza.
Sachigaro wesangano reZEC amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti riri kuita nhaurirano nemamapato anopikisa kuedza kuumba mubatanidzwa hwekukwikwidzana neZANU-PF muna 2018. Asi mutauriri webato iri vapishai muchauraya vaudza Studio 7 kuti vari kuita havo gadziriro yesarudzo nekuti zvemubatanidzwa zvikaramba vanopinda mudariro vari voga.
Isusu sebato reRDZ tiri kupinda mugraundi tichiudza vanhu kuti vange vachiziva kuti RDZ ndobato rekunge tichivhotera muna 2018 ndokunge tisina kupinda as mubatanidzwa kana mubatanidzwa uchinge waramba. Asi kana mubatanidzwa uchinge uripo, vanhu vese tiri kukurudzira kuti vavhotere candidate yecoalition.
Pane nhaurirano here dziri kuitwa nebato renyu dzakanangana nenyaya yekuumba mubatanidzwa?
Yeah, so far pane nhaurirano dzakawanda. Tiri kuita engage mapato ese nemamwe vanhu magroupings ese akawanda. Tiri kufungidzira kuti zvino zvakakosha kuti tinge tichishanda tese pana 2018 tichitarisire kuti ndiani anezenge achimira ari panyanga paupresident against candidate yeZANU-PF.
Ndeapi mapato amuri kutaurira nawo apa?
Tingati mapato ese hatina kuisa, hatisi kuselekta. Tiri kungoti munhu wese uri kungoti ZANU-PF must go is our friend in this game.
Ko nemuswe svondo munenge muri kupi?
Tine mamwe matimu ari kuenda kwachienda mbuya muswe svondo, vamwe vachaenda kumalipati, vamwe vachaenda kuchirumhanzo. Tine matimu akawanda ari kufamba.
Mutauriri webato reRDZ vapishai muchauraya vari parunare kuChipinge. Muchirongwa chedu chinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tiri kutarisa mashandiro ari kuita mabond notes kusvika pari zvino. Vemakambani vaimbenge vochema-chemawo vachiti havasi kuwana mari yekutenga zvinhu kunze kwenyika. Asi mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya, vanoti mavhiki mashoma apfuura zvange zvave nani sezvo vanga vachiwana mari. Tabvunza vaJokonya kuti zviri kufamba sei nemabond notes pari zvino.
Ngatiti mabond notes akaunzwa kuti tigogona kutengerana muno muZimbabwe. Tisinganyanya kusekuleta mari yeUS dollar. Nekuti US dollar pachayowo yanga iri nyore kuti vanhu vangouya vachitora vachienda nayo ichibuda. In other words, munenge mava kutotora upfumi uchibuda nawo. Zvine zvino kuti uchitora bhondi ugobuda naro hazviiti. Saka zvine maadvantages azvo hazvapavo. Asi ngatiti iyo ngova nzira yokubatsiridza vanhu varimo kubvisa vanhu mumakiu zvazvanyanya kunei. Asi ikonomi pachayo kuti ive inobudirira inde ichiinda mberi, ndozvoda kugadziriswa kuti tikurudzire vanhu vachiva kuzoinvesta muno muZimbabwe. Nevanadzowo mari muno muZimbabwe vachiinvestawo vakamwa mafactory vachibudisa mabhizimisi zvichienda mberi. Ndozvinotarisirwa munyika kuti nyika yoga yega ngaibudirire, ngairambe ichikura, ngairambe ichipereka mabhizimisi. Ndozvinodiwa.
Ko mari yekutendai kana kuti maincentive aya ari kushandira here vemabhizimisi?
Wangu kune vanenge vachiexporta anoshanda, because akauya nechinangwa chokuti kana wakaexportawo unopuwa 5% yako. Izvo hazvisi kumbotadza zviri kuitika zvechokwadi. Hapana zvakaipa nokuti nogona kuzotora mari iyo uchizobhadhara vasevenzi vako nemabhondi. Izvo zvinoitika. Asi ngati ngoti unenge wagona kuexport, pane zvakawanda zvinoda kuti zvitariswe. Isisa mabhizinesi takati imwe nguva ngatishandisei randi nokuti riri padhuze nekutoneya kutreda neSouth Africa than any other country in the world. Tikatizve zvinoda kuti tiite inonzi internal devaluation. Patakaita tichikwidza masalaries edu kuvashandi, takakwidza tichishandisa US dollar. Zvino yakwira zvokuti vatakavakidzana navo, nyika dzatakavakidzana na South Africa, vana Mozambique, vana Zambia, vanobhadharisa mari dzakadzikira zvikuru sadza nesusu. Vana Botswana chaivo vanobhadhara maminimum wage yavo kuma $90. Isu tichiwanika tiri kuma $300. Saka kuti uchizoendawo neexporter hazvisi zviri nyore, zvakaoma. Ndivo zviri kuita kuti nyika yedu irambe yakasungikana isingaendi mberi. Saka tovaita internal devaluation. Ini ndinofungidzira kuti nenguva dzichiinda mberi, iyo nyaya yebhondi ichabatsira painternal devaluation one way or the other. Because kutaura navanhu vashandi nevemaunions kuti ngatidzikisei mari hazvadi. Asi ndoo nzira imwe nguva inogona kuzoita yekuti tiwane itaita internal devaluation. But kana yanatsa kugarwa vanhu pasi vachironga kutenda seni mberi.
Vamwe vari kuti vane chivimbo kuti zvinhu zvichamboita nani panyaya yekuwana mari kana fodya yatanga kutengeswa. Ndopfungwa dzaminadzo here?
Ichokwadi. Izvo ichokwadi, nokuti mari inotouya, because fodya inotengwa navanhu vari kunze, haitengwi navanhu vemunhu. Saka nenyaya yekuti inotengwa navanhu vekunze, vanototi vauye nemari yokunze. Ndo zvechokwadi. Kumabhangi kunenge kwaa kuratidzika kununira kuti mari yauya, nokuti vaya havagoni kutenga fodya vasina mari idzo. Ndo zvakanakira fodya, because it's an export crop. Irogo ya ichibuda 95% of it inobuda munyika, only 5% is processed in Zimbabwe. So iyo ichokwadi kuti inototi iuye, but haizopedzi zvose nokuti hanyawo yakuwanda manini. Tobada mabhiriyonzi nemabhiriyonzi achipinda.
Vemabhizimisi mubvunzo yekupedzisira vanga vachimbochema-chemawo kuti vanenge vari kumboshaya mari yekunze kuti vazotenga zvimwe zvinhu zvavanoda. Yakuwanikwa here? Makaita here hurukuro nereserve bank nenyaya?
Regai nditi kune mabhizimisi ari genuine anoita zvakati. Pane pasvondo mbiri dzapfuura pamboratidzika kuti pambogona kuti vanhu vawane mari yokutenga kunze. Zvinoreva kuti pakamboita mukana wakadaro wokubatsira. Ichokwadi. Tinongofungidza kuti nekuya kwaita tobhaku yekuchaika kuti pamboita loosen up as well. Saka izvi zvechokwadi zvatomboitika. Zvambotisunungurawo kana nesu zvekuti kana nesuwo taane kaproduction katanga.
Muteedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nenyaya dzekurima, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwemusika wefodya nemusi wechitatu. Tine hurukuro nemukuru weTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, avo vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti fodya ichatengwa nemutengo wepamusoro-soro.
Iye zvino hatisati takunyatsoziva kuti ichauya kuzotengeswa nevarimi inenge yakawanda sei. Asi tinovimba kuti vachatengesa fodya yakapfuura yegore rakapera zvakati ongichana.
Haina kukanganiswawo here nemvura iyi fodya mwaka uno?
Hongu fodya yakakanganiswawo nemvura sezvirimwa zvese, sezvakaitika kune zvirimwa zvese. Asi nekuti minde yanga yakarimwa yanga yakati wandei, tinovimba kuti fodya ichauya inenge yakati wandei ichienderanawo neyatingati mahectares anga akarimwa. Hongu tingati igoho pahekta yakadzika, asi nekumahektares atanga akati wandei tinovimba kuti tichawana fodya yakati kurei yegore rakapera.
Tombotarisawo iko kutengeswa kuri kuitwa fodya uku, tiri kunzwawo kuti pane mimwe mishina yamakushandisa vamawanga vasingambonzwisi kuti zviri kufambawo sei. Mungajekesa ipapo?
Ya, kubvira gore rino takaunza inonzi electronic marketing. Apa chatiri kuita ndechekuti izvo panzvimbo pekuti vaya vanotengesa fodya vaite zvekutaura nemuromo mapurize, vakuisa maprize avo mukakombyuta kaanenge akabata mumaoko. Maprize anenge aiswa makombyuta anoenda anotudirwa kukombyuta yePIMB onogaiwa-gaiwa koonekwa kuti aisa prize pamusoro ndiani. Anenge aisa prize pamusoro ndianenge atenga zviro racho rinenge richitengeswa nguva yacho iyoyo. Izvi tiri kuitira kuti tinyatsoona kuti fodya iri kutengeswa zvakanaka zviri pachena, itengwe nemutengo chaiwo. Nekuti tinoziva kuti mabhaya aya atoti mabhaya kana kuti vatengi vefodya vari mulaini muya, vanoti vakatarisa fodya vanogona kufurirana kana kuungana voti aiwa fodya ingatiitenge neprize yakati kana mutengo wakati. Asi kana vachiita zvekuisa maprize aya mumakombyuta tavanenge vakabata, vanenge vasingazivi kuti mumwe wavo ari kuita sei. Iye yatinoti pachirungu collusion, havachakwanisa kuita collusion. Endo zvakare system inotibatsira isusu veTIMB nevamwe vari muindastry kumaneja kana kuona zviri kuitika nenguva iyoyo.
Asi zviri kutambirwa sei nevarimi izvi?
Takaita atati matraining sessions, takadzidzisa varimi nekuvaratidza kuti zvinofamba sei tisati tavhura musika yefodya nhasi. Hongu hatina kukwanisa kudzidzisa vese, asi iye zvino tiri kuona kuti maprize efodya, fodya yatengeswa ichishandisa system itsva iyi inenge yatengwa zviri nani pane yatengeswa ichishandiswa system yekare yataiona iyi.
Saka fodya yakawanda yemuZimbabwe inotengeswa kunyika dzipi chaizvo, Dr. Matibiri?
Fodya yedu yakawanda zhinji inongoenda kuChina. Nyangori chikamu tinopfuura chepakati nepakati kana kuti half, more than half yefodya yedu inoenda kuChina.
Ko dzimwewo nyika?
Ya, imwewo inozoenda kwatinoti kuEurope, inoenda kuenda muAfrica, inoenda kwatinoti rest of the world, dzimwe nyika dzese. Tingati chikamu chimwe chete muzvishanu kana kuti 20% inoenda kuEurope, 20% inoendawo muAfrica, imwewo inozopararawo dzimwe nyika dzese pasi pano pese.
Mukuru wesangano reTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Judith Chiyangwa, vanova ivo mutungamiri wesangano reGirls Legacy rinoshanda nevanasikana vechidiki. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, amai Chiyangwa.
Tatenda.
Mungatitsananguro nezvesangano renyu here uyezve kuti rinoita mabasa ei kubatsira vanasikana vechidiki?
Ndinotenda. Sangano redu rinonzi iro Girls Legacy rinoshanda nevanasikana vari pakati pemakore magumi nemairi negumi nemanomwe. Zvatinenge takatarisana nazvo patinenge tichishanda nevanasikana ava, kuvakurudzira kuti vaite upenyu hwakanaka mukurarama kwavo iye zvino nekurarama kwavo neramangwana. Tine mapurogiramu akasiyana-siyana atinobata. Tinoisa vanasikana ava mumaclubs mavanenge vachishanda vari kunharaunda dzavanogara, atinoti macommunities avanogara.
Sei makatanga maclubs aya uyezve basa rawo ndeyi?
Maclubs aya basa rawo nderekuti vana vange vachiwana mukana, vanasikana vawane mukana wekuungana vachitaura nekukurukura pane chero chavanosangana nacho muupenyu hwavo kuti vabatsirikane mune ramangwana ravo. Tine mapurogiramu amwe atinoita zvakare mumaclubs edu iwaya. Tinoona kuti vanasikana kazhinji kacho vane zvizhinji zvavanenge vachida kutaura asi havawani mukana. Saka tinovapawo mukana wekunyora nhaurwa dzavanenge vainadzo kune vakuru vavo. Pane yatinoti a letter to my father, tsamba yatinonyorera kumadzibaba. Asi madzibaba mutsamba umu vanenge vakamirira yatingati vatungamiri musociety kana kuti munzvimbo dzavanogara. Tinenge tichikurudzira vana kuti vange vachinyora zviri pamwoyo pavo, vange vachikwanisa kuwana mukana wekuti vataure zvimwe zvinhu zvavanokwanisa kutadza kutaura. Saka tinoti kwapera mwedzi mitatu tinoburitsa mabhuku anenge achisanganisira tsamba dzevana ava dzavanonyora dzatinozoendesawo kune vakuru vakasiyana-siyana vanosanganisira mapurisa, maMP, makansela, maministries zvichienderana nekuti tsamba dzavanenge vakanyora dzinenge dzichinanga kunani. Dzimweni dzenguva tsamba dzavo dzinonanga kumadzibaba kana vabereki vavo chaivo. Saka tinoedza nepatinogona kuti zvimwe zvinge zvichibuda zvichienda.
Sangano renyu riri kushanda riri kumatunhu api munyika?
Sangano redu rinoshanda kunyanya pa program yatinoti Stop the Bus. Inoshandira kuvulawayo kugweru nekumazoe. Takatarisirana nemaclubs edu. Tinowanikwa tiri muHarare tiri kushitungwiza pamutoko kudomboshava kugokwe nekumazoe. Ndokwatinowanikwa tine maclubs edu. Kugweru kumazoe nekuvulawayo ndokwatinoita yatinoti Stop the Bus. Patinopinda mucommunity. Tine bazi rinenge rine nyanzvi mune zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira veutano, zvinosanganisira vanotesta HIV, zvinosanganisira vanoita zvekuronga mhuri yatinoti family planning pachirungu. Munowanikwazve vanhu vanoita yatinoti psychosocial counseling. Kazhinji tinofamba zvakare nemapurisa kuitira kune vana vanenge vane matambudziko avanenge vachida kuti vakurukure nemapurisa mubhazi iri. Mubhazi iri iko zvino tinenge tichingoshanda tiri kuBulawayo, kugweru nekumazoe. Kushanda kwedu tinoona kuti nzvimbo zhinji dzinoda kuti bhazi ringe richisvika. Tichaedza nepatinogona mazuva anotevera kuti tinge tichiriendesa kumwe.
Munosangana kangani pagore?
Vanasikana gore roga roga tinounganidza vana vese vanobva mumaclubs muna October patinocelebrate yatinoti International Day of the Girl Child. Pavanouya vese kumazuva matatu vachiratidza zvavanenge vachiita mumaclubs mavo, vachitirakidzawo dzidziso yavanenge vakawana nezvimwe zvavanenge vachida kuti zvinge zvichidzidziswa. Inova nguva yatinokwanisa kunge tichiona kuti gore rinotevera racho chii chimwe chatingawedzere mukubatsira vanasikana vedu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here zvemaoko zvekubatsira vanasikana ava?
Mukubatsirana kwatinoita tinoshanda zvakare nevanasikana vane vana, vana vadiki vasikana vane vana, vanova vana vari pasi pemakore 18. Vana ava tinoita navo yatinoti income generating project. Vanogadzira sipo yekusukisa liquid soap yavanoshandisa kusuka ndiro uye vanotengesa munharaunda yavanogara. Saka club yedu iyi inoita income generating project inowanikwa iri kudomboshava ine vanasikana vane vana vavo. Tinoita kuti vaite project iyi kuti vabatsirikane kurera vana vavo uye kubatsirikana kuti vadzokere zvakare kuchikoro, upenyu hwavo unge uchibudirira pamberi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Judith Chiyangwa vesangano reGirls Legacy kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naPastor Patrick Philip Mugadza, vanove mutungamiri vekereke yeRemnant Church, avo vakapedza mazuva makumi mashanu nemashanu vari paHarare Remand Prison mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekutaura pamusoro pezvehope dzavanoti vakarotswa dzekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachashaya musi wa17 Gumiguru gore rino. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Ndinotenda zvikuru baba Jonoka Ndambiri.
Pastor Mugadza, manga muri muhusungwa kuremand kwamakapedza mazuva anosvika makumi mashanu nemashanu, veruzhinji vangada kuzova kuti manga mugere sei kwamanga muri ikoko?
Yanga iri nguva yakatiomei zvikuru, minyaya yekuti magariro acho anenge akatisiyanei. Zvekare anenge ari magariro anenge achirwadza nenyaya yekuti panzvimbo diki diki inofanira kuti irare vanhu vari vashoma, asi tairara takati wandei zvikuru. Tikurandarira mumwe musi takarara muimba tiri zana nevanhu. Saka zvichirevawo kuti marariro akadaro haanakidze, machira anenge asina kukwana nekuti vanhu vanenge vakawandisa. Inda zvekare ndo dzairuma zvekuti dzaishayisa mufaro, dzaitoruma zvekuti waitoita maronda zvekuti mazuva angu mashoma okupedzisira. Ndakatorwara ndikaita fiva chaiyo nokuda kwekuruma kwandakanga ndaita ipapo. Zvekare nditaure panyaya yekudya kuti kubva muswanda kasvika kusvika nichibuda taimbodya zvinhu zvimwe chete sadza masikati sadza manheru manheru acho emujere manheru ekuna 3 tichidya sadza necabbage nguva yese iyoyo kunze kwemazuva matatu akadyiwa beans maviri nerimwe chete rakadyiwa spinach nechingwa chaanopuwa chingwa chinenge charaswa nemabakeries chotorwa ichocho chopiwa vanhu kana musi wakunenge une chingwa kudaro munongobhoirirwa mvura chete mopiwa mvura nechingwa zvomishuga ndenyu masamba zvekare ndenyu
ko mabatirwo anoitwawo vasungwa nevanochengetedza vasungwa kumajeri akamirawo sei Pastor Mugadza
mabatirwo aya mabatirwo anogumbusa zvikuru nenyaya yokuti varume vacho handizivi kuti pavakatorwa vakatorwa nzvimbo yakaita sei vakatorwa vane pfungwa dzimwe chete dzekuti kana vachinge vasvika panzvimbo iyo pabasa vamwe vacho mafungiro avo anenge atisiyanei nemhaka yekuti matauriro avo chaiwo anotaura zvinhu zvinonyangadza zvisingakwanisi kuti ndichidzokorore ndikutaura ndichiudza vakaterera iko zvino iri nzvimbo zvekare inani vanonzi majuveniles kuti vana vadiki vakasungwa varikowo zvekare pavanouya ipapo kuzoita yavanoti iyo warrant check sande yega yega vanotukwa kana kuti vanotukirirwa varume ava havana hanya zvokuti vagari kana kuti vasungwa naivowo zvekare havasisina ruremekedzo kune umwe neumwe nekuti vatodzidza kuti nzvimbo iyoyo hairemekedzwe munhu
tiri kunzwawo kuti mabuda kusungwa kwamanga muri makawana chechi yenyu yaparara ichokwadi here ichi
aiwa hakusi kuparara sematauriri wayo asi kuti urongwa hwandakasiya ndaita nechekare ndichiti no kwandava kuenda nezvandava kuita iko zvino zvingakukanganisai saka sevana itai sarudzo yenyu kereke yethe Remnant haisiriyo yoga saka nekudaro ndakavatini kana nguva yekuti dzokere zvekare kusangana munzvimbo yekariba ichinge yakwana kana muchida kudzoka munokwanisa kudzoka asi kana muchinge makugutsikana nenzvimbo dzamunenge muri muchinamatira makereke amachinamatira aiwa endererai kupi endererai mberi
aiwa tinotenda zvikuru Pastor Mugadza nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda zvikuru va mukoma Jonga nokuti shedza kuti taure penyadzi fedzi
manga makateerera kuna Pastor Patrick Philip Mugadza vanove mukuru wechechi yeRemnant pachirongwa upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mumaoko aBlessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Iko zvino tombokupai kambo mamonya kubva kuna Suleiman Chimbetu.
Mukoma nemama zuru uyo anotemba hondo mukashupana naye munosisana kwacheka makuku
nako kambo mamonya kubva kuna Suleiman inzwisa chete vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare Renewal Democrats of Zimbabwe inoti yakagadzirira kushanda nemamwe mapato musarudzo dzemuna 2018 Zimbabwe Electoral Commission inoti zvakaoma uye hazvisi pamutemo kuti vanhu vemuZimbabwe vavhote vachishandisa zvitupa zvavo aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.